Hongu mashoko akanaka zvikuru kwazvo. Ende mashoko atino expecta kuti mukuru muZimbabwe anga aitaura kudaro. Bati dambudziko rinonetsa vamunangagwa ndokuti vakangofanana vamugabe wekuti vanoindiketa kuti vari kutena right asi vachitena kuleft. Dai vamunangagwa vachirevesa namashoko avo yavo, ndivo vakanzirwa tsitsi noruzhinji mhomho yeZimbabwe, vadzingwa navamugabe. Vana veZimbabwe vakamuka chibhemengene, vakabatana namasoja, vakamasha vachiti vamugabe havachavadi. Taifunga kuti vamunangagwa vaona izvozvo sapoti yanga isinei nekuti ndeyepolitisa pati, vaizoumba government of national unity, transitional government. Asi vamugabe pavanga vabviswa navanhu although pakaita hapo kuu, vanhu vezanu kusanganiswa naivo vamunangagwa vakatanga kuti chinhu chedu. Ndivo vakakonesa kuti zvaidiwa navatsangira izvinge zvichiitika. Saka uku kupembedza munhu akashayika.
Asiwo chii chiri kuitawo kuti ivo nevari muMDC vaNelson Chamisa vasaita nhaurirano? Tingati kusiyana here nokuti vachamisa havasi vatsvangirai?
Handioni sokuti vamunangagwa vanoda nhaurirano. Handioni sokudaro. Uye pamwe totozoona sokuti ivo vamunangagwa vacho havana masimba kuzana. Vamugabe vanga vari munhu ari nani nokuti taiona kuti papa necenter of power yaibva pana vamugabe ichiinda kumoko. Ndosaka vamugabe vaiti vakataura nhasi uno mangwana chaiko vaona zvinhu zvichiitika muzanu. But iko zvino zvoita sekuti mune macenters kana macartels akawanda muzanu okuti posepose vamunangagwa vacho na vatori nawo simba vanotonokumbirawo kumwe kunana vachiwenga nokumwe kumasoja. Saka tinoona sokuti dai vamunangagwa varatidza kuti ndivo mutungamiriri wenyika, vadana vachamisa vagara pasi vese, nokuti pamwe totoona vachinyomba vachamisa kuti nzovo haimirire imbwa dzinenge dzichikura, inenge ichingofamba ichiinda, imwe muchingoukura muchingoukura. Saka vamunangagwa matauriro avo aya akanaka, asi haasiwo avanogara vachitaura. Ende taifunga kuti dai vachinja vava nemuono uyu tione zvichiitika nokuingedza vachamisa vachienda mberi. Asi zvinoratidza sokuti kune mamwe masimba ari beyond vamunangagwa akasiyana nenguva yavamugabe yekuti waiona kuti ndo vanotungamirira zanupi ivavo.